Madzivane uyo avene makore makumi matatu nemaviri ekuberekwa awana mukana wekusimudzira zita rake asati aregedza tsiva apo ari kurwira mukombe weAfrica Boxing Union naNathaniel Kakololo wekuNamibia. Vaviri ava vari kupinda munhandare musi wa27 kukadzi muvhendo kuNamibia vachirwira mukombe uri mumaoko maKakololo. Akarova Kakololo mazuvane anozvivhurira nzira yekurwira mukombe weWorld Boxing Council sezvakaitwa naCharles Manyuchi sezvo ABU neWBC dzine ukama hwakasimba. Murairidzi wake Clyde Musonda anoti vanga vakamirira mutambo uyu kwenguva refu zvekuti vari kugadzirira zvakasimba kuti vakunde. VaMusonda vanoti havasi kuda kutambisa mukana wavawana sezvo vari ivo vakumbira mukana wekurwira bhande iri. Asi Madzivane anoti ari kuona atodarika pana Kakololo zvekuti ari kuda mukombe wepasi rese weWBC sezvo mazuva ake mumutambo uyu ave kusvika kumagumo.
I'm going to be a world champion. Nejitai kusvika kure. Kuti vachandipikira. Ndichasvika kuwotatu.
Vatambi vana chete muZimbabwe. Proud Kilimanjaro chinembiri. Langton Schoolboy chinago. Stakes McLeod na Charles Manyuchi. Ndivo vakwanisa kutora mukombe weAfrica uyu. Kubvira muna 1980. Apo Zimbabwe yakatenderwa kukwikwidza nevekune dzimwe nyika. Asi Madzivane anoti pane vatambi vakawanda munyika muno vanokwanisa kusvika pachinhano ichi asi vari kushaya ruyamuro rwakasimba rwekuzadzisa maroto avo.
Tine magood boxers akawandisa vanongoda rubatsiro netsigiro yekuti vaendese mberi. Maboxers munomo handisi ndega, tine vakawandisa. Handingati vakawandisa, savarongoda rutsigiro rwavo kumasponsors ese akawanda vatsigire vaendere mberi nekuvabatsira maboxers.
Madzivane uyo akatanga zvetsiva muna 2006 atamba mitambo makumi maviri nemisere achikunda mumitambo gumi neminomwe pamwe nekurohwa mumitambo gumi. Akaita mangange mumutambo mumwe chete. Asi mutambi uyu akapedzisira kupinda munhandare musi wa10 Chivabvu muna 2019 apo akarova King Khan Kamanga wekuMalawi mumutambo watariswawo kuti atenderwe kurwira mukombe weAfrica uyu. Asati atamba naKamanga, Madzivane aive arova Richard Kachidza wekuMalawi zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.